Simplex Music.
Public figure. Oh, she anointed Hanok.
Libo style.
We have a.
It's your boy, Wanda Mula.
Back on the ground.
Mwari wakandipa grace. Ndiri chiedza ndinobaka. Upenyu unonaka. Greatness ne success. Mwari wakandipa grace.
Kuna impartition, iri double portion. Going off by revelation. Inini ndinobaka. Nekuti niri lighter.
Yes, I'm light, ini I shine. In darkest times, ini I rise. Higher life, higher life.
Shika shatanga, tino fenegera upanerima. Diri chaeza chisinga tima. Life yangu isere nyasha.
Diri chieza ndino baka. Upenyu unonaka. Greatness ne success. Mwari wakandipa grace. Diri chieza ndino baka. Upenyu unonaka. Greatness ne success. Mwari wakandipa grace.
Tarisa minana ndikubaka. Mari yakawanda yakanaka. Nenyasha ndinovaka. Mwari uyu akanaka.
Mwara ndita puta remoto rinobvira. Kubaka kuspaka ndijirira. Nekufamba zvakanaka. Upenyu wacho unonaka.
Tinobaka, tinobaka.
Baka.
Chena unge mukaka. Tinobaka, tinobaka.
Baka.
Chena unge mukaka. Ndiri chiedza ndinobaka. Upenyu unonaka. Greatness ne success. Mwari wakandipa grace. Ndiri chiedza ndinobaka. Upenyu unonaka. Greatness ne success. Mwari wakandipa grace.
Ini ndina Jesu wanandiri ngwenje. Last of the world ndino shaina. Vakada kundidonetsa ndino gaina. Mwari wedu ndewe minana.
Ndino baka baka. Ini ndino baka baka. Greatness is all I am. Light is in my blood.
Ndino baka, ndino baka.
Baka.
Chena unge mukaka. Ndino baka, ndino baka.
Baka.
Chena unge mukaka. Ndiri chiedza ndino baka. Upenyu unonaka. Greatness ne success. Mwari wakandipa grace. Ndiri chiedza ndino baka. Upenyu unonaka. Greatness ne success. Mwari wakandipa grace.